Manera kanaka muri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wechitatu, kurume 16, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa opomerwa mhosva yekuda kumisa musangano weCitizens Coalition for Change yava Nelson Chamisa kumasvingo. Mapurisa orova zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanga vachiratidzira. Kamwe kamando katsva keCovid-19 kotanga kupararira zvakare munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera mapurisa mhosva yekuda kurirambidza kuita musangano waro kumucheke stadium kumasvingo ichiti ZANU PF ine musangano wayowo muguta iri. Bato reCCC rakamborambidzwawo kuita mimwe misangano kugokwe nekumarondera nemapurisa achiri pomera mhosva yekusatevedzera mitemo, izvo zviri kurambwa nevakuru vebato iri. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Sachigaro wetsitsi mudhorobha remasvingo vamatini murere vaudza Studio 7 kuti vave nemazuva akawanda vachienda nemapepa avo ekuzivisa mapurisa pakamba yemasvingo central nezvekuda kuita musangano uyu, asi vanga vachirambirwa vachipiwa chikonzero chekuti bato reZANU PF nemusangano mudhorobha iri musi mumwe chetewo. Vaenderera mberi vachiti vakange vachida kuitira musangano uyu munhandare yemucheke Big Grounds. Mamureri vati mapurisa ari kuti vatsvage musi wekuita rimwe zuva iri. Mureri vati mapurisa ari kuti vatsvage rimwe zuva risiri svondo 20 kurume nekuti nhandare yavakasarudza kuitira musangano iri pedyo nenhandare yeMamutse Stadium iri kuitirwa musangano nebato reZANU PF nekudaro vanozotadza kuchengetedza nyararo zvakakwana.
Ground repiri rataka tatsvaka ranga riri Pangolin open ground. But Pangolin open ground vari kuti futi takaitiliwa nemhiri ne local authority nekanzwa kuti tirishandise. But taona ratiliwa kudero kumapurisa tondosvika kuchinzayo ZANU PF iri kuitira rally yaro Mamutse same day same time. Saka munenge muri pedo napedo hamugoni kuti mutikupei nhingi ground iroro unless muchida rimwe gate rakasiyana nemusi wa 20. So ndo machallenges atiri kuitawawo. So saatenge tichifanira kudzoka futi kukanzwa kuti toona kuti rimwe ground ringava open nderipi.
Vamureri vaendera mberi vachiti chinovarwadza ndechekuti bato ravo ndo riri kurambidzwa apo mamwe mapata achibvumidzwa kunyange vakaenda kunozivisa mapurisa nguva inotenderwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act mopa ichiripo. Vati vacharamba vachidzokera kunoonesana nemapurisa aya kusvika vatenderana.
Ndichagara pasi nevamwe vangu pazuva ranhasi kuti tione kuti hakuna here imwe alternative venue yatingawana kuitira kuti rally yeyo haifani kukona, inofanira kuti inderere mberi nemusi weSunday waiwa, inofanira kuti itwe.
Bato iri rakarambidzwa nemapurisa kuita musangano waro svondo rapfuura murudhaka stadium kumarondera uye kugokwe richinzi harina kutevedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC mumasvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambirwa kupuwa mvumo yekuita musangano wavo pari zvino.
Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga permission. Tikungovazivisawo kuti tichange takaungana nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa neconstitution. Asi tinotenderedzwa tichitenderedzwa kutaurawo kuno kwandinoita ndichiri kungotarisira kuti kuda rally yedu inobudirira nemusi wesvondo. Asi zvokwadi ndikukudzai handisati ndatova neanswer iri pachena iko zvino, asi nguva yafamba zvakadai.
Vanoongorora nezvematongero enyika vakazvimiririra Dr. Davidson Mabwazara Mugodzwa vati mapurisa ari kuita basa ravo vachisarudza mapato izvo zvichakanganisa kuita kwesarudzo zvakanaka.
Yakadai kugwadza zvikuru kumaelectorate nenyaya yekuti munonyatsoona kuti chidzanyiro chichatotanga nenyaya yeapplication yeselective application yemutemo kuti mamembers ezanu anopuhwa preference kumastede ya police protection uchikombeya nesisi yavachamisa unoona kuti vari kuimwa zvezvi chero pavanenge vakadzipiwa inosvika yodzipunurwa nenyaya yekuti vari kutya competition iripo kuti vanhu
mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati bato reccc harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti bato ravo riite risati raita musangano zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana asi mutungamiri weccc vanelson chamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi vakuru vevakuru vari kuvatuma mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakati iwo havaudzi mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rinonzi United Zimbabwe Alliance kana kuti USA raparurwa nhasi paAndy Miller Hall muHarare. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Vashaura pavaparura bato ravo nhasi ravari kudaidza kuti United Zimbabwe Alliance, amai Valerio ava vane kambani inoita nezvemhuka kuhwange vati waro wesarudzo unofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa mune zvakanaka. Vatiwo nyika dzekunze dzinofanira kupindira munyaya dzesarudzo idzi kuitira kuti sarudzo dzigoitwa zviri pachena vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo dzegore rinouya.
Isusu seuza tichaona kuti tinenge tine ma polling agents pa poll station imwe neimwe tichitarisira kuverengwa mavotes e2023. Toda kuona kuti international community iuye inyatsotarisira mazimbabwes kuti mavotes avanenge vaisa akaundwe nemazvo.
Vaenderera mberi vachitiwo bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo iyi nadzariri kukukwidza musarudzo dzemabuy election kutsvaga nhengo dzeparamende vachiti vari kutarisira kukunda munzvimbo idzi. Bato iri riri kukwidza munzvimbo dzinoti kuwadzana East, Harare East, Mbizo pamwe nekwekwe Central. Amai Valerio avo vanoti akandike kutanga kupinda mune zvematongerwo enyika vavimbisa kuti vana vese vedzidzo yepasi kana kuti primary vachange vachidzidza mahara kana bato ravo rikakunda musarudzo dzegore rinouya. Vati donzvo rebato ravo nderekuvaka nyika yavanoti yaondongwa nehurumende yezanu PF vakati havasi kuzomirira kutanga vapinda muutongi kuti vaite izvi. Vati panopera gore rino vachange vavhura makambani makumi matatu zvichaita kuti veruzhinji zvikuru sei vechidiki nemadzimai vawane nemabasa. Amai Valerio vati kana bato ravo rikapinda panyanga richaita kuti zvaro zveZimbabwe zviri kutizira kune dzimwe nyika kunotsvaga maforo manyoro zvidzoke sezvo vachiti munyika muchange mave neuchi nemukaka vagadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatibatanei tivake nyika, nyika yatinoda, nyika inochengetedza munhu umwe nemumwe. Isu seuza tiri kuti nyika yatambura, tinoda kuti future yedu mangwana yedu zvinhu zviite nani.
Amai zvanyadza Mutsigwa vanogara mumusha wedziva rasekwa muno muHarare vati vafara nemashoko aturwa naamai Valerio pakuparira kwavaita bato ravo reUnited Zimbabwe Alliance kana kuti uza.
Isusu tiri kutarisira zvakawanda kuchinja magarire evanhu munyika. Handimanzwa paya madam president vachiti vana vachange vakuenda kuchikoro mahara primary level ende maindustry zvakatotanga kutoita zvemaindustry zvatotanga isi project yekufungisa ndekuita sei. Pane zvinhu zvizhi zvakatotangiswa kura vana vedu vanguva sekumabasa vese vakuzowana mabasa vakuzoshanda.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati hapana chakaipa kuti mapato ezvematongerwo enyika awande munyika vachiti ndizvo zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Asi vamukundu vati kunyukanyuka kunoita mapato ezvematongerwo enyika kana patarisanwa nesarudzo zvinopa mukana wekuti mapato anopikisa apatsanure mavhoti.
andone pane chakaipa kuti avo vanofunga kuti vane zvavanogona kupa nyika sevatungamiriri vatange mapato avo vokwikwidzawo chazvakaipira ndezvekuti tikatarisa mabatirwo ari kuitwa mapato anopikisa kana pakaita basi bato rinopikisa rinoyo chiratidza kuti rinogona kungera kuita simba tinopedzera tangwe nezvowezvo yatiri kuonai.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika paramende pamwe nemakanzuru gore rinouya uye amai Valerio avo vati vachatora vanhu vese vachishanda navo zvisinei nekuti vanga vari kumapato api vati pachaitwa sarudzo idzi vachange vaita gadziriro dzakakwana vachiti bato ravo richakukwidza zvigaro zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapurisa arova zvakaipisisa nekusunga vadzidzi vepainvest of Zimbabwe vanga vachiratidzira nekusafara kwavo nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi. Asi gweta revadzidzi ava amai Nontokozo Dube Tachiona vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vadzidzi gumi vasungwa uye vaendeswa kuHarare Central Police Station kwavari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wemopa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi vaBoris Tadiwa Nashe Muguchi.
Chaita kuti vadzidzi ava varatidzire nekukwidzwa kwefizi paUniversity of Zimbabwe yakwidzwa kubva pa 19,000 RTGS zvinosvitswa iyo pa 50,000 RTGS. Vasungwa vakaendeswa paAvondale Police Station asi vari kubviswa ikoko vachiunzwa kuHarare Central. Ndasvika ikoko ndine munyori mukuru wesangano redu revadzidzi rezinhasu vaJoseph Nyamayaro tikavaona. Asi ndipo pavanzi vari kuendeswa kuHarare Central, saka taakuno izvozvo kuHarare Central takamirira kuti vasvike.
Ko imiwo sesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu muri kuti kudii nezvaitika izvi?
Isu sesangano rinomirira vadzidzi tinoti kusungwa kwaitwa vadzidzi ava hakutipedzi simba, asi kunototipa simba rakanyanya kuwanda. Nekuti kana tichiona kuti tiri kusevenza nehurumende isingakwanisi kunzwisisa zvichemo zvedu isina kutirova kana kutimbunyikidza kodzero dzedu, tinoramba tichiwana simba rekuti tirambe tichimiririra tichienda mberi tichitaura nhunha dzevadzidzi nezviri kuvanetsa. Izvi hazvisi kuzovhundutsa vadzidzi kuti varege kuramba vachitaura zvinovanetsa, zvichatodaidza vadzidzi vakanyanya kuwanda kuti vange vachiuya vachirwira kodzero dzavo.
Vanoona nezvemutemo musangano revadzidzi rezinasu vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari paRunare muHarare. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro, zvasiya vafani chirwere ichi kubva zvichatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevanomwe kana kuti 5,417. Vanhu mazana mana nemakumi mashanu nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro makumi mapfumbamwe nevanomwe. Asi kamwe kamando kechirwere ichi kanonzi Omicron Stealth Subvariant BA2 kanonzi kave kupararira zvinotyisa munyika dzemuEurope dzakaita seGermany, Britain, France, Italy uyewo muAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinonzi dziri kuongorora kamando katsva aka kanonzi kanogona kunetsa kubatwa kana munhu achinge avhenekwa utachiona weCovid-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Aya mavariant ticharamba tichimawana. Iko zvino subvariant 2E yeOmicron yatisiya nezvishoma neyanga iriko subvariant 1 BA1. Iyi BA2 iri kuonekwa ichisimuka zvakare muEurope. Iri kutaridza kuti kubva kubviswa kwakaita restrictions emamask manamba akukwira zvakare.
Tirikunzwa kuti vana mazvikokota munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vari kushamisika chaizvo nezviri kuitwa nekamhando aka. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kunyanya kushamisa vana mazvikokota iko zvino ndechekuti makwiriro ari kuita manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere chacho checovid pamwe chete nevanhu vari kupinda muzvipatara zviri kuitika nguva imwe chete. Saka zvinogona kuva nyaya yevariant iyoyo, nokuti pari zvino vanhu vekueurope zvikamu zvakawanda zviri over 86% vari vaccinated and vari kuma 67% vomwewo vakaboostiwa, which means vakawana third dose. Saka namba idzi dziri kukwira kueurope inotonge best case scenario kune vanhu variko. KuUS vanhu vakavaccinatewa vashoma.
Pane dambudziko rei apa?
Saka inogona kutova problem yakakura sezvo vhiki mbiri dzapfuura mamask mandate akabviswa. Maonero angu ndeyekuti vanhu vanofanira kurega kukurumidzisa kubvisa mamask munzvimbo dzakavharika kana nzvimbo dzatingati maindoor spaces kunge masupermarket nemachechi. Zvekare vanhu vakavhaccinatewa vasina kuvhaccinatewa vanofanira kuvhaccin.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Nokuti nyaya yevaccination ndiyo biggest protection. Vanhu ukavhaccinatewa chero ukabatwa nechirwere ichi unenge wakutobhustiwa. Saka zvinogona kubatsira vanhu zviri nani. Asi nyaya yemavhaccine vanhu ngavabayiwa kunyanya vasati vabayiwa. Ukawanawo mavhaccine ako maviri pamwe nebooster zvinogona kubatsira, nokuti chirwere ichi chinoramba chichititenderedza musoro. Nokuti each time yatiri kuti tikabvisa mamask manamba anokwira zvakare. Ende ndo munda wokuti iyoyi iwawa mavariendi aramba achibuda. Asi sezvandakambotaura pekupedzisira, tinotarisira kuti mavariendi iwawawo acharamba achiita milder and milder as more people get exposed to it. Zvokuti pekupedzisira chirwere ichi tichangopedzisira taakurarama nacho semararamiro atinongoita tiwareflu.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeUkraine Vladimir Zelensky nhasi vataura kuburikidza nevhidhiyo nedare reparamende reCongress remuAmerica, vakakumbira zvombo kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia iyo iri kuedza kuipamba. Russia yakatumira mauto ayo kunorwisa Ukraine mavhiki matatu adarika. VaZelensky vakumbira America kuti ibatsire kuti ndege dzehondo dzemuRussia dziri kurwisa nyika yavo dzisabvumidzwe kubhururuka. Vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemirwa Russia zvisimbaradzwe nekusadyidzana nemakambani enyika iyi ari muAmerica. VaZelensky vatiwo kurwiswa kwakaitwa America neJapan paPearl Harbor nekubhombwa kwakaitwa America zvakare musi wa11 Gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda zvakafanana nezviri kuitwa munyika mavo neRussia. Zvichakadaro muUkraine mange muine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvanga zvichiita zvidzidzo zvepamusoro. Zvimwe zvizvarwa izvi zvichiri munyika iyi asi zvimwe zvakanopotera kunyika dzakaita sePoland, Romania neMoldova. Zvimwe zvizvarwa izvi zvakadzoka kumusha. Mumwe akadzoka kumusha ndiva Lyson Moyo avanoti vatanga zvekare zvidzidzo vari muZimbabwe vachishandisa dandemutande reInternet, asi vanoti havana chokwadi kuti hondo iyi ichapera rini kuti vadzokere kuchikoro. Vamoyo varikumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivabatsire kupedza zvidzidzo zvavo vachitiwo mutengo wedata wekuti vaite zvidzidzo vari muZimbabwe uri kudhura zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Parizina tuatenda hurumende ide Zimbabwe na ambasada Pariku GML e excellent ambasada mashinga ide Awaka mira mira wakati betira Pukazita kwanza Ndaka kwanza kushikira wangari Tika badara wa matikete dine government Saka ndaka kwanza shum Zimbabwe Last 2 weeks Parizino tilim Zimbabwe Sensu njumbo ndaikara Kwa kusina kwani kwa wakuita uonduga na kurugisanga achikoro chichiru kuendira mberi sikaparuji na achikoro changu kwandiri ufinizo National Medical University tukita achikoro online sikatakatanga kuita achikoro online tukutiza achikana akedibu since takambo ita ma online classes pangwe COVID iko shunondo atichiru kuita ma online classes e COVID baduo shunjuguti shunguruza wa sema students na amu ma students in general angari kwa Ukraine ya shaguti mwandu ikasazupea to itasei
Matima kwanisa kutaura irene urumende pamusoro peji kumbiro zvamunoti imi muri kuda kubva kwavari.
Takakwanisa kutaura ne government ye Zimbabwe that is a ministry of health neubatana wasema students kuti tikwanisa kuisa chikumbiro chedu ku health council of Zimbabwe kuti kana zvikwanisika zvichiitika pati integrate my universities ari muno muZimbabwe kuno kuZimbabwe tine UZ ne Midland State University sikandiwo yatatikumbira ku government ye Zimbabwe kuti ikanzvikodzera kukwanisa kutiisa mumayunivhesiti aya ende chikumbiro chedu chaiziri chikumbiro chekuvafosa kana kuti itai zvitoromofanira kuita sandiro chinotongokumbirawo sevana vezimbabwe kuti tiwanikwo zvokuita because 4 years is years togona kufunga kuti togona kutangidza pasva but kwabereki zvoichizovaremera nemaschool fees saka ndochikumbiro chatataisa kugovernment yezimbabwe
matima wana mhinduro here kubva kuhurumende
parizvino hatisati tapindugwa because mastudents hazvina akawandisa and they may pamwe iwo segovernment vachiri kuconsider kuti kana vachizotibvumidza zvinotarisirwa kwatiri semastudents kuti vatipinde mayunivhesiti aya ndezvi asi tinotarisiro chaiye kuti havachatifungawo semufungiro wavo kangotiita kuti tiri kuukraine avotipinza mumayunivhesiti aya isu semastudents tinenge tiri kuvaprovisa kuti kuchinge kunzi tapinda mumayunivhesiti tichashanda nesimba nekuti sinzi gavhenmendi yakatibetserawo tarisiro yedu ndeyekuti tibetserewo Zimbabwe senyika.
Avo vanga vari vaLison Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo kuUkraine, vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari varunare mukwekwe. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuenda kuEurope kunozeya nyaya yemamiriro akaita zvinhu muUkraine nevamwe vatungamiri venyika dziri mugungano reNATO. Russia yave nemavhiki matatu ichirwisa Ukraine. VaBiden vari kutarisirwa kuenda kumuzinda weNATO kuBelgium kunozeya kuti vangabatsire sei Ukraine nedzimwe nyika dziri mubatanidzwa weNATO. America inoti Russia yakaedza kukumbira rubatsiro kubva kuChina. Cameroon inoti ichavaka zvipatara zvose zvakaparadzwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram pedyo nemuganhu wenyika iyi neNigeria. Hurumende yeCameroon inoti zvipatara izvi zvakakosha kune vakapona mukurwiswa nechikwata ichi uye kune vaimbenge vari nhengo dzechikwata ichi vakatendeuka. Zvipatara zvinosvika 35 zvakaparadzwa neBoko Haram munzvimbo iyi. Cameroon inoti varwi vakawanda vakatanga kubuda muchikwata ichi mushure mekunge mukuru wacho Abubakar Shekau anzi ainge aurayiwa. United Nations inoti hondo yakakonzerwa neBoko Haram yasiya vanhu zviuru 350 vafa uye vamwe vanhu mamirioni maviri muNigeria, Cameroon, Chad neNiger vaenda muupoteri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga chosimudza mureza wenyika mushure mekuita mutambo wacho mumuzinda wemitambo unozivikanwa pasi rose weApollo Theatre uri muNew York mukutanga kwemwedzi uno. Kainga aive mumwe wechikwata chevanhu vatatu vekuAfrica vakatandadza vanhu muApollo Theatre chaisanganisira Aktunde Masela Onyango na Yodole Travis. Nekuda kwekukanda nyambo dzaidambura mbabvu nekusetsa, varongi vemitambo pamuzinda uyu vakamukoka zvakare kuti adzokere mwedzi unouya. Apollo Theatre ine nhoroondo huru kwazvo munyaya dzemitambo yakasiyana-siyana, uye vatambi vane mukurumbira pasi rose vakawanda vavo vakatandadza vanhu imomo. Kainga akazvarirwa mumusha weMbare muHarare, umwe akatanga zvekusetsa vanhu achiri mudiki kwazvo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naKainga.
Takava nemukana wekuenda kuApollo Theatre kuNew York, New York City. Vakandishedza ikoko mushure mekunge ndaonekwa ne one of the producers weDeaf Comedy Jam, inova iyo a legendary show yestand-up comedy muno muAmerica. So one of the producers, anonzi Bob Sumner, akandiona akati aroda kuti ndive ndichiperforma ikoko, yakanga iri Africa Heritage Week. Saka takanga tiri ba comedians 3 akashedzwa, and paakandikoka akati, you know, ndiwo changa uri headliner. Saka ndokuwana kwandakaita show iyoyo.
Mataura imi kuti yakanga iri Africa Heritage Week, yakamira sei Africa Heritage Week? Mungaitsanangura here?
It was a week yavakanga vachicelebrate kupembera Africa ne zvese zvinoitika muAfrica, ne you know vese vari mudiaspora. So vakanga vachida kurepresenta kuti varatidze kuti pane ma comedians abva kuAfrica or ari muno muAmerica, akabarwa kuAfrica ari muno muAmerica, ari kusumudzira field yecomedy. Saka ndo kuwana mukana kwandakaita kuti tive ikoko.
Saka makanzwa sei mukoma Kainga kuwana mukana iwoyo?
Chakava chinhu chakandishamisa kuti ndakapiwa mukana iwowo. Ndakanzwa kufara kuti ndasumudzirawo nyika yedu yeZimbabwe kuti pawanikwawo munhu ari kuita comedy palevel iyoyo. Vakatigamuchira zvakanaka sereki. Pakapera mutambo wacho vakati aiwa, uyu mukoma nauyu ngaadzoke. Saka vakandishedza kuti ndidzoke kuApril 2nd, ndinenge ndiriko kuApollo futi ndichiita mashow edu ecomedy yawo.
Mava nenguva yakareba zvakadii muchiita zvemitambo inotsetsa vanhu?
Ini ndava ne 15 years ndichiita comedy muno muAmerica. Actually, you know, yatopfuura yato ku 17 years. Kukanganwa kuti ndamu 2022 zve. Saka yato 17 years ndichiita comedy muno muAmerica. So ndafamba naro bhora iro riri kwenguva yakati kuti. So kungowani kwouchi chana nevakuru vacho vekomedi zvinhu zvinofadza.
Vateereri vangada kuziva kuti mukoma Alfred Kainga vakamira sei?
Ini ndiri mukomana akabarwa kuHarare kuMbare. Ndokwandakakurira ndichirerwa namai nana mbuya nasekuru nemhuri yese yekwaMuzambi, ndokunovaka ndokarayerwa ndokumba kwaana amai vangu kwemadzisekuru vangu. Ndisaka ndakurira muMbare, ndikadzidza kuchitsere primary, ndikazokurawo ndikaenda kuPrince Edward School for high school. Saka ndakanga ndiri mukomana wesasika, kuzi kana wakakurira muMbare waifanira kunge uri wezvibhakera kana wechitsotsi kana webhora kana wekutaurisa. Saka isu takawanikwa tiri kudandara rekutaurisa, ndokwatakanga tiri tichingosekesa vanhu. So tatiri vemorari.
Mune vari kusimukirawo here mune zvemitambo yenyei vamuri kushandawo navo kana kubatsira kuZimbabwe?
Ndabatana nevamwe vadiki vari kusumuko vekuZimbabwe vandobatsiranawo navo. Vanenge vachimbondibatawo kana pamafoni vachibvunza kuti pakadai todii, pakadai todii. Ndine vamwe vaviri vatoyambuka kuno uku, neumwe ari kuuya manjimanji vandikukwanisa kubatsira kuti auye kuno kuti asimudzirewo mutambo wake wekomedi. Ndezvekubatsirana. Saka chisi chinhu changu chekuti ndingati komedi ndeyangu chete. Aiwa, hazviiti nekuti maketi yacho yakatokurisa.
Chizarwa cheZimbabwe chiri muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica, chinoita mitambo yenyambo Alfred Kainga, chiri parunhare kuDallas kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkombo muchinzwa nhau dzeusindebele.
So we see.